Nengo ze ZANU-PF idzi idzo dzinoti dzakaomba sangano revanhu vasiri kufara nezviri kuitwa izvi riri kuzvidaidza kuti National ZANU-PF Aggrieved Voters Association dzaudza vatori venhaomo Harare nhasi kuti vanhu vavari kupihwa inhengo dzechikwata cheG40 icho chaitsigira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Sachigaro wesangano iri vaAustin Chindeka vati ruzhinji rwavatsigiri vezanupf harusi kufara nekuti utungamiriri hwavo maprovhinsi akawanda huri kuvapa vanhu vavasiri kuda vakaita savafilip chiyangwa vajimai muduvuri vanobva mudunhu remashonaland west pamwe navaisai mupfumi vekumanikaland vachinzi havakwikwidzwe.
Vakanga vachimhanyana nafirst lady nanafoma president Robert Mugabe vachifaita the current president aripo comrade ED. They have now come in all provinces. Vakuda maposta aya ekuti takupinda anopost. Isusu as voters tichatambwa nepfungwa dzedu. The powers of voters yakakosha kupfuura zvamungafunga nezvazvo. Because it's not only people in the province vanovota, but we are going to general election. So we want people who are honest. These people who are G4 Tower, for example, we have Philip Chiang, to an extent of composing a song, Nana Mfumi, and Siga, Vajitaura, bad things about the current government, Yapa, Vachirumbiza, Vana Grace Mugabe, Vachifighter, other comrades, Vachifighter, Vana are loyal to the party. But today they have come, Vama Kwai.
Yes, I'm opposed.
I'm opposed. We saw them going, no, these people, they've gone to this direction. But today, Tabungo na wangwa pambele pedu, vakunzi wakupinda na opposite.
Mashoko avachindeka aya, anoya apo sachigaro weZANU-PF kumashonaland west, vaziyambi ziyambi, vakaburitsa mashoko ekuti vanhu vane zvigaro zviri pamusoro mumusangano wavo, havasi kuzokwikwidzwa kuti vamirire bato ravo musarudzo. Vachindeka, vati vose vanozivikanwa kuti vave nhengo dzeG40, vanofanirwa kupiwa zvigaro zviri pasi pasi mumusangano, kwete kuti vatangire pazvigaro zvepamusoro soro mumusangano wavo.
Isa hatina chimwe chatukuda. Tukuda kuti the so-called G40 vanotozikanwa hatisuti ngavaregedzwa musangano. Ngavadzoke through the normal procedures. Ngavadzokere kukwira ground vanotanga kutanga kuti no hazvoitwa inini paipa enda ndamborasika. Now I'm back. The protocol usati akaoneka kudzoka kwake akatambira kunomboreka na vatova pambiri vakutaura kuti ndini baba pamusha panapa. Yet with the protocol usati. No. Maybe vanogona vachinyepera vakuru ivavo. Vachinyepera vachinyepera nevamwe vanhu varimaprovhinsi. Vanhu vakukarawo mari futi tenteni. So we are saying our leadership iri kumaprovinces ngaive honest. Handitika even kana achiripota kuna political commission ngavaripote zvinhu zviri correct. Ende vakasika zvinoti kana usi uri burombofu sometimes even pamusangano unogona kunyaradza. But tichitoziva kuti ah zvakaita mana mana chii Philip Chiang again. You see, mupfumi again. Jimaya again.
VaMishek Ngazimbe vanove munyori musangano renhengo dzeZANU-PF dzisiri kufara idzi vatiwo vari kukurudzira kuti veruzhinji vavhote rebato ravo vachiti havasi kuzokavira bhora musango sezvakaitwa musarudzo dzemuna 2008.
Izvinhu zvikaramba zvichinetsa kudai so zvikaramba zvichinetsa kudai so hatishai vanhu vaiko tondotsvaga vanhu vanoda zvigaro vari honest tovatsvaga kuti pindai patiri tokuti vanhu variko isusu chedu ivoice rekutitura zvinhu zviri transparent.
VaNgazimbe vati nyangwe zvazvo nguva yekusvitsa mazita kubato ravo kuti vakwanise kukwidza musarudzo yapera zvakakosha kuti bato ravo rigadzirise nyaya iyi vachiti izvi zvinogona kuita kuti ZANU-PF ikundwe musarudzo. Zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti ZANU-PF rave zuru rakapinda nyoka.
Inyaya yekuti vamunangagwa vanoziva dambudziko ravainaro rekuti havana sapoti yakawanda ende vari kuziva zvakare kuti kana vaimbori vanhu veG40 vakange vakuita zvavakuita ndofunga vamunangagwa vanoziva nyaya ya2008 yainzi bhora musango. Takambonzwa nyaya iyo ichitaurwa zvekare ichizevezerwa zvekare takatasva nesarudzo dzino dziri kutevera izvodzidzi. Saka tikuti vamunangagwa ndikona senge inyaya yekuti vari kuziva kuti vakasiya zvachese vanhu vaimbomirira kana kuti vaimbori muchikwata cheG40 zvichavapa kuti vange vachikundwa musazviri kutevera, zvichavapa kuti vange vachishayiwa mumwe rutsigiro rwaimbori richiuya kubata reZANU PF makore apfuura. Saka ndozvinhu zvavari kuzama kugadzirisa vakatarisana nesarudzo. But zvinotitaridza zvakare kuti muZANU PF hamuna yatingati iyo principle, kana kuti hapana munhu anoti ndine zvandakamirira chaizvo chaizvo, nokuti ivavo vari kubvumawo kunge vachiiswa kuti vamirire sangano reZANU PF rinotongerwa namunangagwa. Tinoona panguva diki diki yapfuura vanga vari vanhu vaichiropodza vamunangagwa zvikuru, toshaya kuti saka vainyepera vanhu vaZimbabwe here kuti vamunangagwa munhu akashata.
Hatina kukwanisa kutaura nemurongi wemusangano muZANU PF vaEngelbert Rugege kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatina kukwanisa kunzwa mativi avachiyangwa vamuduri pamwe navamupfumi panyaya iyi. Kunyange hazvo muine kunetsana kunonzi kuchirimo muZANU PF zvichitevera kubviswa pachigaro kwakaitwa vamugabe, zvichitevera kupindira kwakaita Mauto pasi pechirongwa chaaidaidza kuti Operation Restore Legacy, varugeje vakabuda mumapepa nawo masvondo mashoma adarika vachiti bato ravo riri kugadzirira kukunda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.